zvakaita zvinhu kutongoti vana baba tisunge dzisimbe zvina zvinoda kunyatsomira zvakanaka zvese ugaro hwedu maonero edu atiri kuita zvinhu kusanduka kwazviri kuita nekukurumidza kwatiri kuenda kwacho saka vana baba tiri pari mananzombe hatitoziva kuti totarisa kupi totongoramba takatarisa iko kudenga kuna ishe wedu uku kuti atipewo zvekuti tive vanhu vane tariro nokuti kwose tatarisa hatina kuona kwatingava netariro nokuti zvinhu zvese zvakasunga asi kungoti tinonzwa kuti kuna ivo ishe anozarura kunyange pasina gonhi chairo rinoitwa ipapo rigozaruka achitifambisa achitipa zvino tiri kungorarama wani kunyange zvakaoma kudai saka hapana chatingatyi nokuti tararama nguva yakareba zvinhu zvisina kumbotinakira asi tiri kungofamba saka ngatisadzokera kumashure kana kutarisa kumashure asi kungoenda mberi tichiziva kuti usiki wedu ndiye chete anogona kutikundisa hapana zvemumwe munhu angatiti achauya neruponeso kunze kwavo baba vedu vari kudenga chete chete ndozvotongotarisira izvozvo otherwise hapana chimwe chinhu shamwari vadikani vose vakundikana asi iye musiki wedu haakundikani
vanhu vanokunzwai muchitaura paredhiyo yedu kwenguva yakareba imi mune mhuri yakakura sei
ndine vana vatatu mukomana ari kusouth musikana ndimai vakarorwa vari muno nemumwe mujaya nemakore makumi matatu rasinijayaka iro ari muno saka ndo vana vandinavo ivavo asi vazukuru vava 6 months
haiwa mhuri iri kukura aiwa neniwo kuno kustudio 7 ndinoti vakadenge mhuve nezuva rakanaka patinenge tichirangarira vana baba
okay haiwa tinotenda zvikuru nokutikurudzira